Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera mbudzi 9/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Mirijonga inoitika pamuzinda weMDC pakati pevatsigiri vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nevatsigiri vevaimbo vamunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti sarudzo dzeby-election mumakanzuru ekucholocho nekuhwedza dzafamba zvakanaka chose. Hukuwo mutungamiri weAtuz vaObed Masaraure pamwe nemunyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere voenda kuCongress vasina anovakwikwidza zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu mapfumbamwe pasina anovapikisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paita mirijonga nhasi pamuzinda weMDC muHarare pakati pevatsigiri vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nevatsigiri vevaimbova munyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Waswera huri hwekiti negonzo pakati pevatsigiri vavachamisa pamwe nevatsigiri vavamonzora pamuzinda webato reMDC pamogen Tsvangirai House nhasi, izvo zvaita kuti vanhu vane chitsama vakuvare uye vamwe vatatu vasungwe. Mumwe wavarohwa ava vaBernard Nyaika, avo vati vanotsigira vamonzora, vati mhirizhonga iyi yatanga panga poda kutanga musangano wekomiti yepamusoro webato iri vachiti panga paine runye rekupirwa kuti vamonzora vanga vachida kurambidzwa kupinda mumusangano uyu.
Taenda paharvest tichida kumiririra leader wedu secretary general from structures of 2014 vakanga vachida kurwiswa nezuro vachinza vafanira kunge vachipinda mumeeting vakazopinda. Saka nhasi taenda tichiedzawo kuda kuti pave nerunyararo, meeting iitwe murunyararo. Ndopa ndaona Stalos na Jeffrey vachi na Obey vachicrossa vachinotenga matags M streets because vanhu vatirikuisa nekuti rova havasi vazhinji vanhu musangano angori matagsiwo ango haiwa, but Jeffrey ndiye aita izvozvo.
Mumwati womutsigiri wavamonzora vaneighbor Login Masala vati mhirizhonga yaitika iyi yakonzerwa nemutungamiri weboka revechidiki mubato iri vaObey Stole pamwe nemunyori muboka revechidiki vaOstalos Siziva.
Zvazvaita vakomana vasvika paratakagara vakati iwewe newewe tokuzivai mese muri 3 simukai mubve ipapo izvozvi, musimuka ipapo izvozvi, motofumuka kumva ipapo mweze mukuita zvinhu zvechizano zano, hamungadi kuisa munanga kwa pachigaro imimi. Vakati ko isi mhosva yedu njee vamungazoti ko isi moti simuka apo napa ndotaa kuti simuka izvozvi anhu kwatabva tasimuka takutofamba tichitoenda kwakati takuenda ndetinogara kufera kumati unofonera chi tofonera vamwe tovazivisa kuti ndozvataita se ndozvataitwa panapa tichitofamba tichitoenda ndobva tasangana vengi. Vengi nopara mutaura kazi chirambe muchienda chi rambe muchienda muri street vakomana vanhu vavatopedzera vakudedzera mbavha batai vanhu vachitevera kumashure.
Vasizi vavati havachabvumidzwa kutaura nevatori venhau zvichitevera musangano wanhasi, asi vaStole vati havana chavanoziva nezvaitika izvi.
Zuva rose ranhasi ndapinda mumeeting vana 9 kutobuda ndizvozvi dzinovangu vazinenge dzakuma 26. So whatever is being said, zviri kutaurawo musoro pezita rangu vanhu vanenge vachinotaurawo nondo kunenge kuri kufunga kwavo, but handiziva nani ari kunzwa rohwa ndivanani pada ndikaziva mazita ndona ndinovazivawo here ndonisa renyaya ndevei.
Mumwe wavatsigiri vavachamisa vanga vari pamuzinda webato iri vaLaxon Dicky vapomera vamonzora mhosva yekushanda pamwe chete namuzvare Tokozani Kupe avo vari kutungamira bato reMDCT.
Musangano wedu hatingatingisiri musangano wasatsirwa mwana wedu isi takasirwa mwana wedu isi na baba
tasiro musangano naba nababa babo riso katisiya tikarwadziwa zvakaomarara tikarwadziwa indi zvakaomarara indi zvakaomarara chaizvo zvokuti nyangwe munhu wese Zimbabwe vanoti baba vashiya asikarwadziwa tikasiyo chamisa tasiya chamisa chamisa ndiazvibatsira panyaya dzenyika saka chamisa izvi hapana vanokwanisa kuti tive tibvisa honorable chamisa kuti president chamisa.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vati havana chavari kuziva nezvemhirizhonga iyi.
Izvo hatina kuzvinzwa isi tangoswera tiri musangano hatina tangonzwa kupanze panga paitaurwa asi isu hatina kunge tichitaura nyaya idzidzo tanga tichitaura nyaya dzevanhu nyaya dzenyika nyaya dzekutambura kukuita vanhu kumaruzevha nomumaguta nyaya dzekuti nyika ingaite sei kuti isesetudzwe iende kumberi ndo nyaya dzatanga tichitaura tangonzwa vanga vachitaura vanga vachiita noise panze asi hatina kuziva kuti nyaya yacho ndeyei isu tanga tine nyaya dzakakosha dzine chekuita neuraramo neugaro hwevana vezimbabwe.
Vamonzora vapindawo musangano uyu kunyange hazvo motokari yavo ichinzi yapwanywa mahwindo pamhirizhonga iyi. Vachamisa vakagadzwa nekomiti yeNational Council semutungamiriri webato iri pakafa vaMorgan Tsvangirai izvo zvakazotsinirwa nekongresi yakaitwa medzi mishoma yadarika. Vane ruzivo nezvaitika mumusangano uyu vati vamonzora vari kupomerwa mhosva yekuda kuti paitwe kongresi yechimbi chimbi zvichitevera kufa kwakaita vaimbova mutungamiriri webato iri vaMorgan Tsvangirai vari kuvatsigira vachiti kongresi yakaitwa kugweru mwedzi mishoma yadarika yakaitwa zvisiri pabumbiro reMDC. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamonzora sezvo vanga vachiri mumusangano. Pataenda pamhepo musangano webato iri wanga uchangopera asi hatina kukwanisa kunzwa zvizhinji zvezvisungo zvabuda mumusangano uyu. Asi vane ruzivo nezvaitika mumusangano uyu vati vamonzora vanga vachitsika madziro vachiti musangano uri kurasa gwara rekusatevedza bumbiro remitemo yebato. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ratumira vaongorori kuwedza nekucholocho uku kwange kuinde sarudzo dzemabai election dzemakanzura emawadhi matatu anoti Cholocho Ward 16, Cholocho Ward 20 newedza District Rural Council Ward 4. Tabata mukuru anoona nezvezvirongwa zveZimbabwe Election Support Network amai Ellen Dingani kuti tinzwe mafambiro aita sarudzo idzi nhasi.
Mazita enyu nekuti pamukana kuya pachirongwa chenyu tiri kuobserva asati avharwa mapolling stations sezvamunoziva saka tiri kuobserva maelections ari kuitirwa kucholocho rural district council muward 16 nemuward 20 uye zvakare tine maobservers ari kuhwedza rural district council muward 4. Donzvo redu nderekuti tirambe tichiongorora maelections ose zvawo kuitira kuti tione kuti mitemo iri kuramba ichiteedzerwa here, pane zviri kushanduka here pakuitwa kwemaelections, uye pane zvatingarambe here tichikurudzira kuti zviimprove musarudzo dzedu. Saka so far kubva makuseni patanga tichiobserva kusvika pari zvino hatina kunzwa hedu kuti pane zvakanganisika. Zvizhinji zvatanzwa tanzwa kuti kwese kuri kutatu kuri kufamba zvakanaka, kuri 54 hakuna mhirizhonga yatambonzwa kubva kumaobservers edu kana zvimwe zvingakanganisa kuti election inge ichifamba zvakanaka.
Pavanhu vanga vachivhota nhasi, Mai Dingani, mungati sangano renyu raono here vamwe vanhu vanga vachitadza kunge vachivhota?
Pane vaya vatangoonawo vatinoti maassisted voters vanga vachitadza kuvhota vari vega vanoda kubatsirwa, but handingati dambudziko rakakura nokuti mutemo wedu unotoprovida kuti kana munhu achida kubatsirwa kuvhota anobatsirwa nani uye zvinofamba sei. Saka handingati vatadza kuvhota asi kuti vavhota asi vachibatsirwa. Vanga vari manambers acho anga akatidzikei patatarisa manambers edu masikati, saka satane manambers ekupera kwezuva iri kuti vazobatsirwa vangani, asi nhamba yatangowana yanga yakati kwirei pamasikati patawana masatisis kubva kumaobservers edu yanga iri kucholocho kuward 16 panonzi pashabva primary polling station pavhota vanhu 28 vachibatsirwa.
Ko iwo mashandiro ari kuita Zimbabwe Electoral Commission anga achikugutsa here?
Mukushanda kwavanoita vanoshanda vakasungwa nemutemo, saka isu kana tichitarisa kuti vari kushanda tichitarisa kuti vari kucomply here nemutemo yemaelections, hatine maregulations. atinotiwo ma electoral laws edu izi ma regulations nema administrative procedures anenge akaiswa. Saka pakuongorora kwataita kubva makuseni zvakaita sema voters roll vanaye ndenibhomaka iyaya ma ballot papers zvatinoti ma administrative processes angatedzera zvakanaka. Hatina kuona chataona chekuti tingapokane kana kuti tanga chakakanganisa zvanga zvichifamba zvakanaka. Saka mutemo zvakare vanga vachitedzera sezvandambotaura zviya kuti vanhu vanobatsirwa kuvota for example vanga vachibatsirwa zviri pamutemo. Vanhu vachiitawo sarudzo dzavo zvakasununguka uye secrecy iripo.
Mapato madiki anga achikwikwidzawo here musarudzo yemabyelections?
Pasarudzo iyi mapato ari kukwikwidza iZANU-PF neMDC Alliance chete ndo vari kukwikwidza. Mapato madiki haapo.
Iwo mafambiro aita sarudzo kana muchitarisa sesangano, pane zvamunotiwo here zvinhu zvanga zvichikushungurudzai?
Pari zvino hapana. Tiri kutoramba tichinzwa kufara nekuti pane imwe recommendation yatanga tichipusha makora anova mwedzi yapfuura kubva muna 2018 yekuti voters roll redu ngariiswe panze pepolling station vanhu vatange vamboona vasati vapinda, kutoti vanhu vanozonzi hamusifanira kunge muchivhota pano vaite vashoma. Saka tiri kuona kuti vari kuramba vachingozvidzokorodza vachingozviita mabyelections. Saka kuma wadi byelections iwaya ari matatu voters roll ranga rakadisplaywa kunze kwemapolling stations panze uye vanhu vanga vachiona mukana wekutanga vamboona kuti sarangu riripo here vasati vaprocedha kupinda polling station. Izvo zvinoita kuti vanhu vanozonzi redirected driver kana kuti hausi kufanira kuvhota pano namba yacho inge ichiti ZK. Saka zvinhu zvoto tiri kutonzwa kufara kuti vari kutora mumarecommendations edu vachimashandisa. Asi pakuti pane zvatasutumwa nazvo pari zvino hapana.
Mukuru anoona nezvezvirongwa zveZimbabwe Election Support Network amai Ellen Dingani vachitaura vari parunhare vari kukadoma. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, riri kuita kongresi yaro yechipiri muguta reGweru mwedzi unouya. Mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure pamwe nemunyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere havasi kukwikwidzwa pakongresi zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu mapfumbamwe pasina anovapikisa. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe nezvekongresi yavo.
Gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka kuti tiite kongresi yedu yechipiri iyo ichaitirwa muGweru pavashandiri kubva musa 6 kusvika musa 8 December. Tavarura gwaro takaumba gwaro ratiri kuda kuti tinopresenta kukongresi rinotigaidha for the next 5 years yatoti strategic plan yeunion kubva 2020 for the next 5 years iyoyepo kuti izonozeyewa pakongresi yatiri kupinda. Chechipiri takavhura manomino top 6 yeunion yedu yatinoti National Working Committee kubva pana president, toti vice president, secretary general, secretary general, spokesperson na finance secretary. Vanhu vakauyisa province akanominata vanhu vavanofungidzira kuti vangakwanisa kutungamirira organization ichienda mberi.
Zvinhu zvinenge zvakamira sei pakongresi apa? Tikuona kuti izvo muri kuti imi manominations akaitwa kubva mumatunhu mapfumbamwe vanhu vari kuda kunokondesta mazita avo avapo. Kana munhu akataurwa zita rake musi wekongresi anobvumidzwa here kunge achikwikwidza musi iwoyo?
Patop 6 vanenge hapana achazotenderwa kuti anominatwe kukongresi, vakatonominatwa ndivo vachatenderwa kukwikwidza vari vari 6 pama 6 positions iwayo pane vakanominatwa. Kwozotiwo zvetine mamwe mapositions anozoti asara anokwana kuita 7 nekuti executive yedu inopinda vanhu 18. Yayo 7 ndio anonominatwa vanhu kukongresi vachibva vavhoterwa ipapo. Bumbiro redu remutemo rinoti vanhu 6 vekutanga toti National Working Committee vanonominatwa kubvira mune maprovinces ese vakagara provincial structure vachipiwa madistrict chairperson nemadistrict secretary vosarudza vanhu 6 vavanoda kuti paine gender balance yekuti vatatu vanofanira kunge vari varume vatatu vari madzimai zvichienderana donzo redu rese union rekuti tive neutongi hwejekerere nedemokrasi yekuti mastructures ava iwo anosarudza vatungamiriri vavo.
Electoral Commission yenyu vaMasaraure yakaburitsawo here zvinyunyuto zvakabva muvanhu?
kuitwa commission yedu iyo iri kutungamirirwa ne Zimbabwe National Students Union yanga ichibudadza zvinoitwa zvevanhu. Chinoitwa chikuru changa chiripo ndechekuti vanhu vanga vachiumba vachipropoza vanhu 6 asi vasingabalansise madzimai nevarume. Zvaazvichizoita kuti pakonzere kuti manominations avo hadisqualifiwe. Nekuti kana mukange manominata moisa varume vana nemadzimai mairi provinsi yaka izokurudzirwa kuzvigadzirise manominations. So chinyuito chikuru chachibva kune vamwe vanga vachiti tiri kushaya madzimai ekushara asi isu tiri kuenderana neutongi hunoda kuti tiite equality kuti madzimai awane mukana wakaenzeranawo nevarume kuti pakutungamirira kuti union yedu ive iri yemunhu wose isangove yevanhurume chete. Chichemo chikuru chatanangwa chakanyotambirwa kubva kuvanhu.
VaMasarore tiri kuona kuti izvo kubva pamatunhu mapfumbamwe akavhota. Imi hamuna munhu ari kukwikwidzai paCongress apa. Zvinorevei kuutongo hwechechetere?
Tiri kutenda maprovinces atipa mukana wekuti tiendere mberi nekutungamirira for the next 5 years. Chamungade kutoziva chimwe ndechekuti union yedu inotoisa nematerm limits zvakare. Saka temu yatinenge tichipinda iyi inenge iri temu yangu yekupedzisira inove temu yechipiri. Tibvumirwa kutungamirira ndiri president amogamated rotazinyena sipapo. Jegerere ranga riripo hongu mukatarisa wezvinhu pana secretary general wakakwanisa kunominitwa nemaprovinsi. Pamwewo kungoti vaishara varande zvavari kuonawo kuti zvavanoda kuti tiite kuti union irambe ichienderera mberi.
Kuvhoterwa nematunhu mapfumbamwe ose pasina anokupikisai zvinhu zvinoratidza kuti izvo vatsigiri venyu vane kuvimbikana neutungamiri hwenyu. Asi imiwo semunhu zvii zvamunoti makakundikana mutemo yekutanga muri mutungamiri weHatus?
Mutemo yekutanga takanyanyokundikana zvikuru kuseta internal institution kuti tinyatsove nemasekretariati akasimba kumaprovinces, nekuti tatitarisire kuti nemakore atashanda tingadai tichingori nemahofisi mashomashoma atinawo. Kuri nehofisi muHarare neimwe iri muBulawayo nemugweru, asi tinoti zvaro panguva ino tingadai tine mahofisi dzipo dzakawanda emaprovinces ese tingadai tatione mahofisi izvozvo. Zvinoona kuri kukundikana kukuru kwatinotarisira kuti patobva kuCongress tichange tichienderera tichigadzirisa.
Mutungamiri weHatus vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana navanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbo Nzvanda, mumwe wemadzimai vanga vari kumusangano mukuru uchangobva kupera muSouth Africa, umo makanga muchizeewa mamiriro akaita zvinhu kumadzimai emuAfrica. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Gumbo Nzvanda, mukatitsananguro here pamusoro pemusangano uyu?
Musangano wainzi African Women in Dialogue, zvichireva kuti madzimai ngatimbowana nguva yekukurukura tichikurukura tichisheya zvatiri kuita isusu pachezvedu. Seni ndichisumudzawo mabasa atiri kuita, tiri kuRosaria Memorial Trust tiriko kumaruwa ekwamurewa, tichisumudzirawo basa ratiri kuita at the African Continent panyaya yemwanasikan. Wakatanga musi wa4 mwedzi uno waNovemba muchipera musi wa8. Ndakaona ndichikokwa kuDialogue, hurukuro yaitwa nemadzimai ese emuno muAfrica yakanga yakaorganizwa namadzimai ekuSouth Africa, the Zanelenberg Foundation, vachikurudzira kuti tiwane mukana wekusangana tiri pamwe chete tichibva kunyika dzese 55 dzemuno muAfrica, kuisa pfungwa dzedu pamwe chete nekusimbisana pamabasa atinoita tiri kumaruva kwatinobva, tiri mumabasa atinoshanda. Takaona zvakakosha zvakare kuti pachirongwa ichi pakanyanya kuve nemadzimai anobva kumaruva chaiko chaiko nemadzimai anorarama nemadisabilities akasiyana-siyana. Izvozvo zvakatikoshera sekuti ndivo vanhu vazhinji vanowanza kusawanikwa izwi ravo richibuda patinoita zvebudiriro.
Zimbabwe yanga yakamirirwa nemadzimai vakawanda sei?
Pakanga pane madzimai angasvika 16 aisanganisira vechidiki. Madzimai anobvawo kumaruva akanga aripo nemadzimai ane madisabilities takanga tinavo madzimai ari mumedia takazoonawo madzimai anopawo pfungwa dzavo panyaya dzebudiriro vakaita sana mai Chitimasiwa vakanga varipo pamaspeakers akanga ariko ndakaona zvichindikoshera kuti ndiwane mukana wekupinda meeting yakadai asi tichienda mberi ndinoona zvichikosha kuti chero takanga tine diversity yemadzimai anobva masituation akasiyana-siyana asiwo tinoda kuti tiwane madzimai anobva kunharaunda dzakasiyana-siyana sekuti sevanhu takanga tiripo ndakaona kuti dai taiwana madzimai anobva kuBinga anobvawo kunana Mat South zvingatikoshere kuti tirambe tine diversity zvakare yemaregion edu.
Inyaya dzipi dzanga dziri kukurukurwa pamusangano uyu uyezve tichitarira mberi zvii zvamunoona zvamakawana pamusangano uyu zvichazobatsirawo madzimai emuZimbabwe?
Zvikuru zvakabuda ndezvekuti madzimai kunyanya tiri kumaruva vanoshanda zvakanyanya asi zvekushandisa nyika zhinji muAfrica madzimai ari muagriculture tichiri kungoshandisa mapadza chaiwo takatarisa kunana South Sudan uko nedzimwe nyika tinodawo technology inorerutsira madzimai pamabasa labor saving technology technology inoitawo kuti tiwane mukana wekuzorora sekuti basa rinoitwa nemadzimai kana tisina zvinhu zvekushandisa padhuze nesu madzimai anowanikwa achifamba madistance akakura kunyange kuri kutsvaga huni chaiko ngatiwanewo energy padhuze inoita kuti madzimai tibike zvichitirerukira inyange iri mvura ngaivewo padhuze madzimai tasafamba kuenda kure saka nyaya yekurarama kunoita madzimai tiri kumaruva tichidawo maservices padhuze zvinhu zvikuru zvakabuda uye kuti kana tiri pakurima ipapa madzimai tisangoona kurima kwedu kuri kwekungoti tawana zvesadza asi tinge tiri munonzi value chain yeagriculture kuitira kuti tikwanisewo kunge tichipindawo mabhizinesi anoenderana neagriculture zvingange zvichibva pakurima but pakuya dovi pakuita value addition nezvimwe izvozvo zvakandikoshera chechiri chakandikoshera inyaya yeviolence against women mabongozozo mirizhonga dzatinosangana nadzo mukurarama kwatinoita tiri mhuri dzedu zvichibata tiri mudzimba nemumhuri dzatinogara asiwo violence inoitika in the public sector madzimai kana ari kumabasa dzimwe nguva vanosangana nesexual violence at the workplace zvakakurukurwa zvikuru violence inosangana nemadzimai panyaya dzematongerwo enyika iyoyo nyayayo yakabuda zvikuru kuti kazhinji unoona madzimai asingazoda kupinda mune zveutongi nematongerwo enyika sekuti kune violence yakanyanya nemabatirwo avanoita
nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai nyaradzai gumbunzvanda veRosaria Memorial Trust uyezve vari Goodwill Ambassador weEarly Child Marriages kumusangano reAfrican Union kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya uye ndiri muWashington.
Tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mararamiro anoita vasungwa vanenge vaine matambudziko akasiyana-siyana anosanganisira ekuve mbeveve kana matsi izvo zvinoita kuti vange vachinetseka kutaura nevamwe vasungwa kana kunge vachienda kunozvimirira kumataredzi mhosva uye kuti tinzwewo sangano rinoshanda nevasungwa reZakuro kuti zvii zvariri kuitawo pakubatsira vasungwa ava. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano reZakuro vaEdison Chihota. Vachihota, nhasi tiroda kumbotarisawo matambudziko ari kusangana nevasungwa vane matambudziko akasiyana-siyana vangava vasinganzwe kana kutaura kwoitawo vanenge vachirwara nepfungwa. Zvii zvamungataura pamusoro pematambudziko aya?
Maitazvenyu irori idambudziko renge ririko kwemakore akati kuti apfuura asi nezvinezvi nekuda kwekuti the prison system iri kugadzirisa zvinhu zvekuti ifambe ichienderana nezviri kuitika munyika mazuva ano vasvikawo pachidanho chekuti vanoda kubatsirana nevasungwa ivavo kuti vawanise vachifamba mune zvakanaka, nekuti panotora nguva huru inotora musungwa ari parimandi asina kutongwa, nekuda kwekuti panenge pasina anonzwisisa kuti anoti kudii. Iko kupinda kwake chete mujeri kunoda kuti maofficers vave vanokomunicata navo. Saka naiye zvinezvi urongwa huripo ndohwekuti the prison service iripo pagadziriro yekutrena vanokwanisa kuita sign language, nekuti kunguva yese yapfuura iyi zvenge vachingoita vekubedza vachienda vatingangoti vaya vava vekuhaya.
Saka izvi zvakatyora kodzero zvakadii dzevasungwa zvekuti vanenge vachishaya munhu anovabatsira nekukasika?
Nekuda kwekuti vanhu maramba muchingotaura nhau dzekodzero, ivo vachidawo kuonawo kuti kodzero dzevanhu vadzichengetedza sei. Saka ichokwadi chekuti kodzero dzevanhu dzakatombotyorwa apo nepapa apo, asi hapana zvaiitika nekuda kwekuti mutemo wenge usipo, kwenge pasina chinorayira mutemo kuti zvingazvidai. Asi pakuita kwavakaita epidza yavainayo, izvozvo vakazvikwaita kuti zvive zvinowanikwa zvinimwowo. Saka vava kuzvitedzera nekuda kwokuti vaakukwanisa kuwana mari kucentral government yekuitira zvinhu zvakafanana naizvozvo, nekuti chenge chivaneta ndechekuti vange vasina mari yekuitira zvinhu zvakafanana naizvozvo from the central government.
Tichitarisa vasungwa vanenge vaine matambudziko seatiri kutaura ekuti havagone kunzwa, havagone kutaura, vazhinji muri kuona vachiraramawo sei kumajeri ikoko?
Idambudziko rinenge ririko kujeri kwete rake iye chete, asi kuti nevanenge vari mujeri, nekuti vanoda kutsvaga kuti vabatsirane naye, zvikuru sei maofisa, kuti atsvage munhu anokwanisa izvozvo kuti abatsirike, nekuda kwokuti vanenge vachida kuona kuti utano hwemunhu iwoyo hwakachengetedzika, nekuti chinozove chinokanganisika ipapo utano hwake.
Upenyu hwevasungwa vachihota ragarawo riri dambudziko renyu imi nesangano renyu kuona kuti vari kurarama zvakanaka zvakadii. Zvii zvamungataurawo pari nhasi raramo dzevasungwa kumajeri? Pane shanduko here kubva mazuva ekare atainzwa kuti vainetsika kuwana chekupfeka, chikafu nezvimwe zvakadaro?
Dambudziko iyi harisi dambudziko diki, idambudziko riripo rakakura muchichienderana nekuda kwemamiriro akaita nyika yedu. Hatitarisire kuti tinokurumidza kuti rinobva rangoti apo nepapa kuti riporipo tinobva rapera, asi kuti zvinoda kuenda zvichivandudzwa zvishoma nezvishoma apo, asi zvichitorerwa pfungwa yekukasika, nekuti zvinhu zvinokanganisa utano hwevanhu kana kurarama kwevanhu. Ichokwadi kuti zvinhu zvakafanana nekudya, kupfeka nei vaakumbokwanisa nekuda kwemasangano akawanda anobatsirawo achienda apo nepapa apo vachibatsirana navo, nekuti bhajeti reministiri kana reprizenti harikwani riri rega.
Ko, imiwo zvamunodzidzisawo vasungwa kuti vange vachiita vari mumajeri ndezvipi zvamunovabatsira nazvo?
Isu tinobatsirana navo kubvira kutsika dzavo, toenda inonzi rehabilitation yemaoko, pfungwa nezvimwe zvese, nekuda kwokuti kana vasina kugadzirika pfungwa, tisina kugadzira kuti vaite zvinoita pfungwa, hapana chatinenge taita. Tinotarisa zvikuru kuti tione kuti kana munhu aenda kujeri anokwanisa here kuenda kuchikoro kubva kugredi 1 kusvika kusekondari.
Aiwa, tinotenda zvikuru vacho takuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda zvikuru maita zvenyu vateereri.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZakuro rinoshanda nevasungwa vaEdison Chihota muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Aiwa, nacho chirongwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.